vachitaura pakukumikidza misoro pamwe nematiroko ezvitima nemimwe midziyo yekambani yeNational Railways of Zimbabwe muBulawayo nhasi vamunangagwa vati kutakurwa kwezvinhu munyika iri kure negungwa seZimbabwe kunowanzodhura chinove chinhu chinogona kukanganisa kusimukira kweupfumi. Vamunangagwa vati sezvo hurumende yavo iri kukoshesa kuudza pasi rose kuti Zimbabwe inyika yakazvipira kutambira vanoda kuvhura mabhizimisi muno, hazvibatsire kungoratidza izvi pasina zvinoonekwa zvinoratidza kuti chokwadi Zimbabwe inyika yakazvipira kuita izvi. Vamunangagwa vatiwo kumutsurudzwa kwenjanji nezvitima kuchabatsira kuti vemabhizimisi vasashandise mugwagwa kutakura zvinhu sezvo izvi zvichiwedzera tsaona dzemumigwagwa.
An efficient railway network would help remove bulk cargo from our roads.
Kuve nenjanji nezvitima zvinoshanda zvakanaka kunobatsira kuti tisiye tsika yedu yekutakura zvinhu zvinorema tichishandisa migwagwa. Zvakakosha kuti pose pose pazvinogoneka kugadzirwa kwenjanji nemigwagwa kuve kunofambirana pamwe chete. Mamiriro ezvinhu aripo pari zvino ekuti zvinhu zvinorema zvinotakurwa nemarori anoita kuti migwagwa ife uye anokonzera njodzi kune veruzhinji vanoshandisa migwagwa nemotokari diki.
Mumwedzi mishoma yapfuura, hurumende yakabvumidza kambani yeNRZ kuti ipinde muchibvumirano chemamiriyoni mazana mana emadhora nekambani yeDiaspora Infrastructure Development Group ichishanda pamwe nekambani yekuSouth Africa yeTransnet mukumutsurudza kambani iyi. Pari zvino NRZ yapiwa misoro yezvitima minomwe yakanhadzurudzwa, matiroko zana nemakumi mashanu anotakura zvinhu uye matiroko mashanu anotakura vanhu pamwe nemimwe midziyo. Sachigaro webhodhi yeNRZ Valari Mavhima vati zvinhu izvi zviri kunze kwechibvumirano chakaitwa neNRZ nevedidg pamwe neTransnet, asi zvakaunzwa nemakambani maviri aya senzira yekumutsurudza NRZ pari zvino kusvika chibvumirano chaicho chaicho chatanga kushanda mukati memwedzi mishoma iri kutevera. Pasi pechibvumirano ichi, NRZ ichawana misoro yezvitima pamwe nematiroko zvitsva. Mutevedzeri wasachigaro wekambani yeDIDG vaDonovan Chimandamba vati ivo sechizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri kunze kwenyika vari kufara kuti vawana mukana wekubatsira kumutsurudza upfumi hwenyika yavo yechizvarwa.
Takawanda kudiaspora tiri more than 5 million or around 5 million and tose tine chishuviro chokuona nyika yedu ichidzokera ive nyika inozikanwa panyika dzakawanda nenyaya yeekonomi. And zvinhu zvinotirwadza chose tichiona nyika yedu inogara ichisekwa nezvinhu. Zvakaita sonze railway company yavo yakaikwikwidziri nemamwe railway company endizvo zvinoitika zvese kuevhen mamwe maindastry akawanda. So zvaitika nhasi very important kune vamwe vese madiaspora vasara vanhu vanga vakatarisa kuti izvi zviri kuenda nepi and what theyhave done today the government inobvisa madouts anenge aripo and muchatanga kuona vanhu vakawanda not vasingori DIDG but vakawanda kubva kudiaspora vachitanga kutrayiwa nepavanogona.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Grain Millers Association vatafadzwa musarara vati kumutsurudzwa kwekambani yeNRZ kwakakosha sezvo Zimbabwe ine zvinhu zvakawanda zvainotenga kubva kunze zvinoda kutakurwa nenjanji.
Pamutengo yese tikatarisa mhando nemhando dzezvinotakura angave mabhazi kana marori, zvitima ndo zvine mutengo uri pasi pasi uyezve zvinokwanisa kutakura zvinhu zvakawanda kamwe chete. Saka izvi zvakatikoshera nokuti mitengo yese yatinowana pakugadzira kwezvinhu tinoiendesa mberi. Zvino kana tikawana mitengo yekutakurisa yakakwirisa zvinorevawo kuti zvakare nezvatinogadzira zvinozotikwirei pamutengo zvakare.
Muongorori wezvemitemo yeupfumi vachishanda vakazvimirira vega vabatla tambo vatsinhirawo kuti kumutsurudzwa kwekambani yeNRZ nekuve nemisoro yezvitima pamwe nematiroko anotakura vanhu nezvinhu kwakakosha, asi vati panofanirwa kukosheswawo kugadziridzwa kwenjanji pamwe nekuwedzerwa kwayo. Vamwe vashandi veNRZ vaudza Studio 7 kuti vari kufara nechiitiko ichi vachiti vanofunga kuti zvichamutsurudza kambani yavo. VaAlphonse Mukashuri vati chiitiko ichi pamwe nekutaura kwaita vamunangagwa kuti vanoziva nezvekutambura kwevashandi veNRZ kunovaita kuti vave netariro yekuti matambudziko avo ave kuzopera.
Tata kutonyara kutaura kusinoshanda kupi bati kuuya kwapurezidendi pano nhasi vavimbisa kuti vachasimudza kambani ino vachatendesa kure, nokudaro zvinhu zvichachinja even masalaries edu atatisingawani vavimbisa kuti vachatitange kumawana. Tinotenda nokudaro.
Kambani yeNRZ ndeimwe yemakambani aive makuru munyika ine vashandi vaisvika zviuru makumi maviri ichitakura zvinhu zvine uremu hunosvika matani mamiriyoni gumi nemasere pagore. Asi nekuda kwematambudziko akasiyana siyana pari zvino kambani iri kutatarika uye iri kutakura zvinhu zvine uremu hunosvika matani mamiriyoni matatu chete pagore. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.